achitaura pamusangano waitwa National Association of Non-Governmental Organization kana kuti NANGO wekuzeyanzira dzekudzivirira mirishonga mumapato. Vemasangano ekodzero dzevanhu vanoti mvonga mupopoto iri kuitwa muZANU PF neMDCT inotungamirwa naVanelson Chamisa musarudzo dzemaprimary elections. Amai sungano zvarebwa naShe nenge yemasuku United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA vakurudzira vemapato kuti vasaita mirizhonga pakutsvaka vamiririri vavo.
Isu sevagari tinenge tichitarisira kuti pasarudzo dzavo dzemaprimary ngadziitwe zvitsvene zvisina mhirizhonga conflict dzose dzirimo ngadzipedzwe. Kana vaita primary elections yavo pasina conflict zvinoreva kuti nesu zvinotinakira, asi izvi zvavari kuita munongedzo wekuti kana vapedza kuita mhirizhonga mapolitical parties avo zvichapararira futi toshaya election yakachena. Saka kuti tiine election isina mhirizhonga, mapolitical parties pachavo ngaatange apedza mhirizhonga dziri maari yatingati indra party violence ngaiperi kumapolitical parties hose MDC ZANU PF. Tinotarisa kuti ngavaite primary yavo murunyararo, even vachaita marirani yavo ngaaitwe murunyararo. Tisaona zvakaitika pane akapera, hatidi maconflicts ngaasoroviwe tigeita election yakachena.
VaGilbert Svanda nengo yeZimbabwe Civic Education Trust kana kuti ZIMSET vatsinirawo vachiti kunetsana nekurovana kuri kuita nemapato pachavo kunotyisa uye hakupi vanhu chivimbo chekuti sarudzo dzichaitwa murunyararo.
Izvi zvinotityisa semasangano ari kurudzira kuvaka nokuchengetedza runyararo, nokuti tine chiona sokuti zvinhu zvatinenge takaipedzera nguva tichidzidzisana nevanhu zvaakudzosera vanhu mashure, uyezve zvinotipa kuti kana tanga tatausana netsarudzo dzose dzenyika zvinenge zvaakungoreflekta zvinhu zvataona zvichiitwa nemapati zvatatichasa kuti achaita zvinhu zvavo mune zvakanaka. Saka zvichapi chivimbo kuvagari nevaya vanenge vachifanira kuzovavhotera. Tinenge takuona sokuti nyika inozopesera yapinda futi mubongozozo rokutanga kutaona vanhu vachitingotatsura ana pane kuti vanhu vavake nyika vachienda mberi sokufunga kwatinenge tichiita.
Asi vadhumisani muguchini mumwe wevarwiri wekodzero dzevanhu vanoti kunetsana nemhirizhonga iri kuitwa mumapato ezvematongero enyika vachitsvaka vamiriri vavo kunogona kungoperera ikoko, nekuti mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakavimbisa kuti sarudzo dzenyika dzichaitwa pachena uye dzisina popoto.
Kwete idzinya dziringoitika mumusha. Asi tikona kuti patoenda kumaelections free and fair inonyatsoitwa zvakanakanaka. Mhirizhonga dzemumapati zvinongowanikwa mudzimba dzese. Vanhu ndo demokrasi yacho zvekuti vanhu vanyatsokwikwidzana vacho vanodiwa nevasingadiwi, vanhu vachinyatsobudisa zviri pachena zvavanoda nezvavasingadi. Asi tirikuona kuti patakuenda kumanational elections apa unenge wamusambo unenge wasiyana, nekuti mutungamiri wenyika ari kunyatsotaura kuti nyaya yefree and fair iyi ndo donzo ravo regore rinoyi. Uyezve tikutoona kuti nezvatikuona mumapepanhau nemumatv nemumaredhiyo zvakatosiyana, vanhu vese vari kungopuwa mukana yakangofanana kuti vadi vakampeni.
Mutauriri weMDCT muMasvingo vaSimon Mpindi vanoti vari kuita chirongwa chavo chekutsvaga vamiriri murunyararo.
Chedza panyaya yekugadzirira kwedu pamaprimary elections, this week is the final week yekuti tichava nefinal list yemacandidates edu. But my consensus, they are working very well in almost all the constituencies. People are sitting down and are agreeing. So by end of this week, we'll have completed my primary.
Ukuwo mutauriri weZANU PF Masvingo varona kuti ndava vanoti kukakavadzana mubato ravo hakuzoenderera mberi kana vosangana nemamwe mapato, vachiti vanenge vakabatana votsvaga rutsigiro kuvanhu zvakanaka murunyararo. Asi vanoona nezvematongero enyika vanoti zviri kuitika mapato ndidzo mviro-mviro dzekutanga kwemhirizhonga pataitwa sarudzo dzenyika. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo, ndini Gandhi Maramba.